A very good evening, Zimbabwe. This is Life Talk. We're coming to you live from the Voice of America in Washington this Monday, February the 3rd, 2020. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Tungameli Nkomo.
And tonight we are talking about corruption following the implication of President Emmerson Mnangagwa's top advisor in unscrupulous activities by ZANU-PF youth this afternoon.
If you want to contribute, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly on 001-202-619-2077.
We are also live streaming on all our Facebook platforms, so you can join us at VOA Ndebele, VOA Shona, and VOA Studio 7. And also, we are live on our website. So please log in at www.voashona.com and www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com.
ZANU-PF youth leaders Louis Matutu and Godfrey Tsenengamo today accused President Emmerson Mnangagwa's top advisor Kudakwashe Tagwirei of peddling corrupt activities that are destroying Zimbabwe's economy. The two told journalists in Harare that Mr. Tagwirei, the chief executive of Sakunda Holdings, is involved in illegal foreign currency exchange, among other unscrupulous activities.
Matutu and Tsenengamo also accused Tafadzwa Musarara of the Grain Millers Association, as well as Bill Rottenbach, owner of Green Fuel Company, which is involved in blending gasoline in Zimbabwe. The two said law enforcement agencies and the judiciary were not doing enough to fight corruption. They called on President Emmerson Mnangagwa to do more to stem graft.
Yebo kunjalo mave litshona njani emakhaya siyadibana lamhlanje ngomvulo mhla zintathu kunhlolanja 2020 uhlelo luhlelo Live Talk njalo esikhuluma ngakho lamhlanje eludaba olukhulunywa ngabasakhulayo bezanu PF abathi kulezikhohlakali eziningi ezilobudlelwano lebandla elibusayo ezidiliza umnotho weZimbabwe. Abasakhulayo laba abathe bakhuluma bezimele lanxa beyinkokheli yeZANU-PF ngomnumzana Louis Matutu kanye loGodfrey Tsenengamo babize umhlangano lentathelo ezindaba lamhlanje. Lapho abaveze khona ukuthi umnumzana Kudakwashe Tagwirei ongomunye wabacebisi bakamongameli Emmerson Mnangagwa bathi ngumuntu okukhohlakeleyo kakhulu oyenza imisebenzi engaqondanga ebulala umnotho. Bathi nguye ophatheke kakhulu emsebenzini yokuntshintsha imali emkambo wensitha esingathi yi-black market. Abanengiliza kumbulu kubana umnumzana Sakunda ngumkhokheli wenkampani ye Sakunda Holdings eyiyo eletha amafutha ezimota elizweni. Ngaphandle kuka Tagwirei ababili laba bathi kulomnumzana Tafadzwa Musarara owenhlanganiso ye Grain Millers Association eyiyo eletha umumbu elizweni. Kanye lomnumzana Bill Rottenberg ongumnikazi wenkampani yamafutha ezimota njalo Green Fuel eyiyo ehlanganisa amafutha ezimota le ethanol ukuze abe ngamafutha apheleleyo ngoba kungumthetho kuyadingakala ukuthi amafutha ahlanganiswe le ethanol eZimbabwe. Ngokunjalo abasakhulayo laba bathi abathathu laba yizo ingqungquthela ezivulala umnotho welizwe kanti njalo bathi uhulumende akenzi okwaneleyo ukulwisana lenkohlakalo i-corruption. Bathi ugatsha lwe-judiciary ababona ngezomthetho labezemithethwandaba ngaba uphathi kuhle umsebenzi. Ngokunjalo bathi uZulu weZimbabwe kumele abambane kungakhathalekile ukuthi abantu ngabaliphi ibandla. Kungaba ngowezanu MDC, Mavambo MDCT, ababili laba bathi uZulu kumele abambane alwise inkohlakalo ngoba iphambanisa impumelelo yomuntu wonke. Ezimbabwe yilo udaba esingalo lamhlanje mafi.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro nhasi tirikutarisa isu nyaya yehuori. Taona vechidiki veZANU PF kunyangwe zvavo vanga vari kutaura kuti vanga vakazvimirira vanga vasiri kutaura vakamirira ZANU PF vanoitwa ivo Louis Matutu na Godfrey Senengamo vachitaura ivo kuvatori venhau kuti havasi kufara nehuori huri kuitika munyika. Vanga vari kuti ivo vanhu vakadai savakuda kwashe tagwirei vari kuita huori vari kuenda kumabhanga vachitora mari zhinji vachiisa pamusika mutema vataura zvakare vatafadzwa musarara vanova ivo vekuGrand Millers Association vachiti vanga vasiri kufara zvakare nemafambisirwo ari kuitwa nyaya yehupfu vachiti hupfu huri kuwanikwa pamusika mutema asi zviri kutaurwa neGrand Millers Association hazvisi kuenderana nezviri kuitika munyika vakataura zvakare kuti havasi kufara nekubatwa kuri kuitwa nyaya dzemafuta nava Bill Rottenberg wavanga vari kuti ivo va Bill Rottenberg ndo vega vane residence rekuti vawanikwe ivo vachisanganisa mafuta neethanol vanga vari kuti izvi huori saka vanga vari kuchema chema vachiti dai mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vawanikwa ivo vachitaurirana kana kuti vachiti nyaya iyi ionekwe kuti ingagadziriswe sei regai timbonzwa zvataurwa nevechidiki ava pamusangano wanhasi.
Gani botara pamusoro pemunhu ekuda tagwirei momuziva nishuviro yangu kuti ndinyatsokuhwisisa kuti chinoita kuti ave iye uno supply fuel tikaenda kukomanda agriculture ndiye wakamboda kuongorogwa akanzvenga nzvenga hapana paasiri including the money that is in the streets it is coming from him. Well, we are waiting for him to dispute that because we also do these things after doing a lot of research. How does an individual go to my banks to withdraw monies? My amounts are not shrika, 500,000 cash.
Tine chimwe chiri kutishungurudza zvakare. Chemurume unonzi Billy Rottenberg. Ane monopoly. Ameno zve ethanol nekublenda. Why him alone? Zve mandatory blending. Zve kuti munhu wese, vanhu wese vari kuzviziva kuti zviri kuitwa izvi. I suppose kuitwa, but vanhu tiri kunyarara. Why is Billy enjoying that monopoly? Muno. And achidhurisira nyika.
There's a second person called Tafadzwa Musarara. Vanoita nezvehupfu. Variko kuimbota chibage, variko kuchigaya, variko kutengesa hupfu wacho. But there comes the problem. Hupfu wakazara black market more than where they are supposed to be. And even in as much as government is subsidizing price of hupfu. But hauchaonekwi when people are queuing for millimeter, then you tend to wonder what exactly is taking place.
Apo tiri kunzwa isu vechidiki veZANU PF vanga vari kutaura apo vachitaura ivo zviri pamwoyo pavo vachiti hazvisi kuvafadza zviri kuitika asi tiri kunzwa kuti tina vatafadzwa mugwadi veZANU PF regai timboenda kwavari tinzwe kuti
maybe we also have Daniel Mologele. Maybe we have to start off with Mr. Mologele because he won't be on the show for long. He wants to go.
You can
so
go ahead.
Let's go to him, then we'll go to the second guest. Mr. Daniel Mologele is the MP for Wange Central and he's an MDC member. Mr. Mologele, good evening and welcome. Mr. Mologele.
Good evening, everyone.
Siyabonga ukuba lawe kuhlelo ubazwile abasakhula beZANU PF lapha baqamba ingqungquthela ezintathu. Bathi izo ingqungquthela ezigijimisa inkohlakalo kakhulu i-corruption kuda kwashe tagwirei utafadzwa Musarara lo Bill Rottenberg. Ungathini ngalolu daba?
Ngiyabonga mtungamili. Mina enguzileyo yilokhu abangakutshongo ikwenza ukuthi abalaleli bakulalelisise ukuthini ma bona abatsha beZANU PF bekhomba iminwe emithathu emibili leyi bayitshelo bani. So ngicabangela ukuthi omunye omunye omele ukukhonjwe ku-Emmerson Mnangagwa ukuthi yena njengomongameli wesizwe wakhuluma ukuthi yena uzoceda inkohlakalo yeZimbabwe kodwa konke lokhu kwenzakala phambi kwakhe kutsho ukuthi yena useyehlulekile njengomongameli wesizwe omunye umuntu ukhomba umsekelo wakhe uGeneral Chiwenga ukuthi yena wenzani ngalokho ngoba uthole ukukhuluma esithi yena uzanceda usenzani but kakhanya ukuthi bonke abakhokheli laba sebeyehlulekile ukuthi kuthini ubukhohlakali lobo esiwubonayo yiba bamele babamukele ukuthi sebeyehlulekile ukukhokhela ilizwe ngakho-ke bona bamele bavume ukuthi bayehlulekile bahlale phansi so ngezinye indlela ama-youth akade kutshoyo ukuthini ubaba uMnangagwa nobaba uChiwenga sebeyehlulekile ukulwisana le nkohlakalo ngoba yibo abanikezwa umlando lowo
Ayisikho kwakuqala ukuthi uTagwirey akhonjwe ngabasakhulayo beZANU-P F bemethesa umlando wenkohlakalo kodwa akulalutho osoluke lwenzeka kuye kazange abotshwe kwathiwa ama-accounts akhe avaliwe dukuduku kwathiwa asevuliwe njalo kukhona obona mhlawumbe kuguquka after isehlakalo sanamuhla yini
akulanguqu kuyenzakala ngoba kuyakhanya ukuthi uTagwirey bona bavikelwe ngabakhokheli bakhona ngakho-ke amandla abo aveli emthethweni avele ebantwini amandla abo avela kibo uMnangagwa naboChiwenga so ama-youth laba bayazama ukwenza lokho abakwanisa ukwenza kodwa iqiniso yikuthini uTagwirey bavikelwe inkokheli zelizwe ngakho-ke akulalutho luyenzalo lumangalisayo ngoba abanye abantu sebebotshiwe kulabanye sebebotshiwe kodwa kuyakhanya ukuthi laba uTagwirey abasoze babotshwa ngoba balesisekelo sabakhokheli belizwe yikho mina ngisithi yena uMnangagwa ngiyomela ethise icala lokukhokhela abantu abakhohlakeleyo ngakho-ke yena kayekele uba ngumongameli wetize sibe lo mongameli ongakwamukeliyo ukuthi kube nenkohlakalo enjalo so ama-youth ba-right but asibo kodwa labo abakhohlakeleyo baningi izanu-P F yonke igcwele ukukhohlakala ngakho-ke ikwehluleka kwakhe yena uMnangagwa kahlale phansi
Vamolokela, tipewo maonero enyu nezvataona zvichiitika nhasi apo taona vechidiki veZANU-P F vachitaura ivo pamusoro pehuri
zvandaona nhasi ndezvokuti vechidiki vari kutochoropodza vanhu vatatu but chokwadi ndechekuti kune vatungamiri venyika ndo vanofanira kuitira kuti kusaite uori panyika saka ivo vaMnangagwa ndo anofanira kupomera mhosi wekuregerera vanhu vachiita uori panyika vasingaiti chinhu sapurezident ndo anofanira kutoita kuti vagare pasi varege kuita purezident naana Chiwenga vacho vana vice president ndo vari kuregerera uori iwoyo because vane rusigiro rwana president nana vice president saka mayouth zvavangachitaura nhasi ndezvokuti imimi vana muNangagwa nana Chiwenga ndimi kuregera ava vanhu vari vachiita uri saka muri kutokonerwa basa saka siyai basa iroro saka ndozvavafanira kutaura mayouth nhasi kuti aiwa makonerwa basa vamuNangagwa makonerwa basa vaChiwenga because muri kuregera vanhu vachiita uri pamberi penyu
mungaone pane chichaitwa here mushure mezvataona zvichiitika nhasi
hapana nyaya apa hapana because Zimbabwe Anti-Corruption Commission iripo iri kutozoona zvese hapana zvairi kuita iye president wacho muNangagwa navice president wake Chiwenga vari kuzoona hapana zvaari kuita saka mayouth vanenge vachingotaura but chokwadi ndechekuti chii ava vanhu vari kutsigirwa nevakutungamiri venyika saka uori uyu ndeve vatungamiri venyika saka mazimbabwe havafaniri kutoti mangwana something chichaitika hapana chichaitika because vanhu vezano vese varotoba vese imbavha dzega dzega
aiwa mombobata makadaro vatafadzwa mugwadi makadi henyu tikuchingamidzei pachirongwa
emufaro makadiwo
aiwa tiri wadi atipewo pfungwa dzenyu nezvataona zvichiitwa nevakomana vechidiki vemubato renyu
inozibata murefu bata mupfupi
ndapuwa mukana wekutaura here
ehe taura henyu
zvakanaka chandingangoda kungotaura chete ndechekuti zvinhu zvinofadza kuvaona vechidiki vachibatana kuti no ngatirwisei nhau yeuori nekuti mataurire avo vanga vachiita vamatuti navatenengamo vataura ivo vakati nyaya yeuori iri kuputsa nyika nyaya yeuori iri kukanganisa zvinhu zvakawanda uyezve nyaya yeuori inokanganisa chero musangano wacho chaiwo chaiwo uri kutonga especially kana mune vamwewo vakuru vanenge vachinzi varimo munhau dzehori saka mashoko avo akanaka chaizvo ndotinovatenda nekuratidza ushingi pakutaura nyaya dzakaita seidzodzo vamwewo vanongotaura vachifirira asi ivavo vakwanisa kutaura sema onelavo ende nini notkovari kana maonelavo ari maonere chokwadi uye zveva ine evidence zvondo achitaura uye zvakare mashoko avo achidzadzikiswa kudane tsakurudzo yakafana yakaita sekutaura kwavo mashoko anenge akanaka nekuti hazvidi kuti vechidiki vanyarare kana naudzi the worry zvichitika musangano
zvamira zvakadai chiti chaitwa nebato renyu taona vachikumbira ivo vachiti mutungamiri wenyika vamunangagwa vanofanira kuongorora asi tanzwa zvakare vebato remdc vari kuti aiwa vadika vanga vachifanira kutotaura kuti vamunangagwa ngavasiye basa nekuti hori huri kuitika variwo vari kutonga pari zvino
chakangonakira jekerere riri munyika medu ndeyekuti vemdc vechidiki vemdc kana vaine mashoko avanenge vachida kutaura vagara vanongopiwa mukana iyoyi nguva dzose vachitaura zvakashata nezvakanaka zveumbwa mupengo nezvinodakadza zvose zvakasiyana-siyana kupenga kana kudii vanongopiwa mukana iwoyo saka kana vaine pfungwa dzavo dzavaroda kuisawo panyaya iyi ngavangoisawo munyika medu mune jekerere mune freedom yekutaura zvaunoda vanokwanisa zvavo kungotaura but vachizviita vachidza kuti vari kutaura zvechokwadi asi zvekare zvinongotarisa kuti havari kubato rine ushingi hwekuda kurwisawo uori nekuti uori vanga vachitaurwa nevakomanavo hauwanikwe mubato rezanupf chete hauwanikwe muhurumende chete hwakazarawo nekutekeshera mumakanzuru ndozava muri kuona chaiko chaiko kunoku kuti makanzuru ane mbiri yekuzvipa mari mameya makanzelas achizvipa mari vachidi vachipanana mazimari chaiko asi vanhu vachitambura muno munanhasi munoziva ini kuti harare yaane makore mangani isina mvura vazvigari vose munomaharare havamwe mvura dzinobva pamatepa avo vanochera mvura kuzvibhorani kana kumigodhi nekuda kuti mvura dzinobudiswa nekanzuro hadzimwiki asi hapana ari kumboita shinga kuti vanotenga mishonga vari kungodya mari zvakare uori huri kuwo futi kumasangano akazvimirira oga kumativi society kwatinoziva kuti kunouya maus dollars achibva kunyika dzakasiyana siyana mari iyoyo ichiiswawo futi pastriti vachibhena kuti vaite zvibatwa zvavo zvavanenge vachida kuita munomo saka uori vakatekeshera kwese kwese kana vamdc vachida kutuka uori inganai vatogara vazviitawo kana voda havo kuzozviita mangwana kana rimwe zuva zvongoda kuti ava vakutedzerawo vechidiki vezanup but pamusoro penyaya iyoyo yavataura vatenenga muna vamapisi I think iyo havo ndakukwanisa kungovabudira pachena tiri pakudhisikasa kwedu tawirirana kuona maonerano akasiyana panhawa hao yavo yavazongotaura chete kuti zvirango zveupfumi hazizvo zviri kukonzeresa dambudziko riri muno munyika kana kuti dambudziko raziri kukonzera ishoma pane riri kukonzerwa nehor ipapo ndo patangotadza zvedu kunzwanana asi tatadza kunzwanana semacomrades kurekta kuti kuda vangotaura zvavo nekuda kwokuti vanhu vanga vakatsamwa nenhau yehor nekuti nhau yehor inotsamwisa munhu wese vazhinji vese vanhu vari kutamburawo inhau dzeri zvirango zveupfumi izvo zvemavictims zvirango zveupfumi mavictims ecorruption war saka zvinhu zviri zviviri zvinofanira kutuka panguva imwe chete tisinganati dziri chimwe kana kuti tichiratidza sekuti corruption iri wese kudarika masanctions ngozi masanctions akonzeresawo kutambura kwavanhu vakawanda muno muzimbabwe makambani dzakaita sana zisco still akasvika pakuvhara vana havana mabasa makambani dzakaita sana agribank haasi kukwanisa kana kupa varimi zvekushandisa nekuda kwokuti makambani aya anga ari pamasanctions zvakare maindustrial development cooperatives zvese zvizhinji zvekuikawo nezvirango zvokuru munoziva saka datingoti ngatitii kana tichiona nyaya iyi ngatiionei tiine masober minds tiongorora zvese kuti aiwa nhau yehuori hakuna munhu akakwana wezera rangu angasekerera nhau yehuori because inhau inorwadza inhau inoshungurudza inhau inoita kuti maopportunities kana kuti mikana kune vechidiki inge iri mishoma ichiwandira kumusoro setsvimbo saka izvozvo ndo zvinhu zvandangofarira zvekuti aiwa vakwanisa havo kuita uchinge vachitaura nyaya iyi asi nyaya iyoyo ndakafanira kubatwa zvine masanctions neuori zvakare munoziva kuti masanctions kana kuti zvirango zveupfumi izvi ndo zvakonzera kuti munyika muve nemashortages akaita seiwaya akaita sana fuel akaita semari munyika kuti ishaye simba kana yashaya simba vashoma shoma vanenge vachikwanisa kuwana mafuta iwayo kana kuti vanenge vachikwanisa kuwana zvinhu zviri kunetsa vobva vachiita mamonopolies kana arbitrage muchirungu
ya timbokubatai makadaro timbokubatai muromo ehe timbokubatai muromo ipapo nekuti tine vateereri uyezve vamolokela vari kuda kuenda asi regai titore vateereri nekurumbidza toenda kuna vamolokela halo kola
halo
ehe tiri kutaura nani uyezve muri kupi
uri kutaura navajorji kumhondoro
taurai henyu kwakadii kumhondoro
aiwa kumhondoro kuri nani zuva chete ndoratibayawo denga rarambira mvura yarori
ehe taurai tinzwi
takatarisa nyaya dziri kuitika idzi ana tagwire yava haasiye tagwire imwe munoti chinomupa simba iroro chii ane vakuru anenge achiudzwa kuzvitora iwewe tiite mari vari kuitisana mari vanhu ava tibanemere zvimwe zvakawanda zvedu zvekuti zvarokazodai kune zvirango ndo vakuru vakuru vari kuita unhu hwese Izo mari dzedzi dzatinotora kana dzatinotumirwa kubva kune nyika dzichiuya maisaiwa yaya vari kuatora vane nzira yavari kuatora nayo iyoyo yekungotumira matangi kumastriti vachiitora mari iyoyo munga anotambira zvenyu mari dzenyu idzo dzasi hadzina basa nekuti unotouya uchiitenga mari iyoyoyo kuti uiwane kubhengi chaiko hakuna mari idzodzo dziri kumastriti saka vanhu ivava kubatwa kwavo chaiko hakuna havasi vakabatwa vanodya nevakuru ndo vari kutovatuma futi saka zirekuti tagwirei avavezi tagwirei hasi ari kushandiswa haasati ari kubhubao
aiwa tinokutendai regei titore vamwe nekuti nhasi pano pari kupisa muve nezuva rakanaka
tinotenda besilo mlaleli wesibili kodwa ucingo lwakhe soluqumile lapha size kuwe mnumzana Molokele siyazi ukuthi usufuna ukuhamba abasakhulayo bezanu PF laba bathi njalo bazavumba inhlanganiso ezaletha uzulu wonke ndawonye kungakhathalekile ukuthi ungwaliphi ibandla abantu belwisane lenkohlakalo singabona njenge-MDC liphatheka lani entweni enjalo
ngiyaxolisa kubalaleli ukuthi thina njenge-MDC asikwanisi ukusekela into zamanyala esikwaziyo ukuthi lapha eZimbabwe sinabantu abathi bona bangurhulumente isisekelo sombuso siyakuveza obala ukuthi yibamele bakhokhele ukulwisana lenkohlakalo kumele kube lobukhokheli obuvela kibo omongameli nabasekeli babo kumele kube lobukhokheli obuvela kubo Zimbabwe Anti-Corruption Commission lamadale oZimbabwe Republic Police thina njengabantu abathembele isisekelo sombuso seZimbabwe sithi kabayenze umsebenzi wabo ngoba lokhu esikubonayo ukuthi bona ezanu bayalwa phakathi kwabo bodwa so sebefuna thina singene ezimpini zabo esingathi ngesilungu ngama-factional battles up thina akumelanga sikungenele lokhu ngoba eyomndeni kayingene so thina sithi njenge-MDC ngamadlwane ayenziwa yintsha ezanu PF ngoba izanu PF yonke ikhohlakele yiyo phele nguhulumente ngibazile bekhuluma beqamba amanga besithi hey akula manzi eHarare but sonke sawazi ukuthi amanzi kuthini ayenziwe ahlanzwa amanzi kumele kube lama-chemicals ama-chemicals akhona i-city of Harare mayifuna ukuwathenga imele hambe e-treasury kamele hambe e-reserve bank ukuthi thenge umuthi lo okuhlambulula amanzi so bona bathi amanzi awakho khona kuyindaba yokuthi akula even i-foreign currency yakhona but bona otagrey abazulu babo babahambayo besiya withdraw $500,000 anytime befuna so thina esikutshoyo ukuthi niyena uhulumende nguyosehlulekile izanu PF isiyehlulekile ngakho ke thina sizosaphatheka ngamadlwane ezanu PF sithi hayi mna ngakwasi ukwehlule thiwe ngasi ukwehlule thiyanani le nto le yaso yena thina sithi hayi i-MDC yona ingaba nguhulumende izahle make sure ukuthi notagwireyi labangani bakhe bahle bathathele konke lokho abanakho ngoba kathesi nje badla bodwa amaZimbabwe edubeka bavikelwa yibo futhi omnanga kwabakhona rabochenga yikho beganga kanje so yibo abasebenzela omnanga kwabochenga yibo abakwanisa ukuzuza imali e-reserve bank e-treasury osithi of Harare besethule ukuzuza imali ukuthi bahlambulule amanzi so thina njenge-MDC sithi asoze sayingenela indaba yomdeno bonke bayehlulekile kabahambi
siyabonga mnumzana Molokele asipa chidimbu masho kwenyu ekupedzisira
rege ndivabvunze pane zvataurwa navamugwadi vati uori uriko kumabato akaita senyu emdc nemamwe makambani avanga vari kutaura munyika munowonzwa sei nezvavari kutaura izvi
tataura kuti kune hurumende pano pazimbabwe kune mapurisa kune Zimbabwe Anti-Corruption Commission ngavaende kuma city council ese kuma municipality ese kana vakawana uori neumbavha vasunge vanhu vacho ndoo basa ravo sevumbiro remutemo rechitaura haikona kungosora vachingotaura maradio station nemanewspaper kuti kune vanhu vari corrupt isusu seMDC tiri kuti kana varipo vanhu vacho vari corrupt ngava vasungezve saka ZANU-PF ngairege kungotaura ngaiite they must act against corruption they must stop shouting ngavarege kungotaura kutaura since 1980 vanhu vezimbabwe vanoziva kuti ndiani munhu ari corrupt MDC yakatovumbwa because of corruption yeZANU-PF. Saka kana tafutara nyaze corruption, iZANU-PF yakatotanga corruption yacho. Hapana MDC iri corrupt. ZANU-PF is the most corrupt organization in this country. Every Zimbabwe knows that. Saka toti ZANU-PF siyai kutaura nema kuti MDC corrupt. Dzimi makauraya nyika. Vai pachigaro. Siyai MDC tonge. Tinovasunga vese vana Tagure ava. Tikatopiwa hurumende nhasi totovasunga nhasi. Hatinyengereri mbavha isusu seMDC.
Unfortunately, Mr. Mologele has to go, but siyabonga kakhulu Mnumzana Mologele ngokuba lathi kuhlelo.
Siyabonga lani nonku ngokusamukela. Manje lisijele lethu sesigijimela omnye umhlangano oqala ngawo 8.
Siyabonga. Mr. Daniel Mologele is the Member of Parliament for Wange Central and ngoebandla le MDC. Sithathe umlaleli ecingweni uNkomo. Kunjani Nkomo?
Yaphila Nkosi.
Yeah, usixhuma ngapi kwendawo?
Ngise South Africa in the northwest, eRustenburg.
Aha, uyizwile indaba esiphezukwayo lamhlanje.
Ngilalele mtakababa, ukubaleka ekhaya sibalekela i-corruption eyenzakala kuZANU-PF. So umnangangwa lo osesikhundleni okwamanje ungene esikhundleni nge-corruption, angeze akwanise ukubamba amanye amaswela, yena lilisela elintshontshe ama-election ka-2018.
Kodwa singathi inkohlakalo yenziwa izanu kuphela yini? Abakho ku-private sector kumbe mhlawumbe la ku-opposition abangatholakala be-corrupt labo?
Okwamanje since 1980 bethatha umbuso weZANU-PF akula linye ibandla eselike lathola ukuphatha amandla esingaligcona sithi hayi lele linje line corruption lapho angaqamba amanga sike intonga.
Kona ngapha eMzansi njani corruption yona? Siyazi ubaba uZuma uthwele nzima lapha ngendaba zecorruption.
Yeah, uthwele nzima kodwa ngenxa yokuthula imali akabotshwa ngithi. Uthwele nzima bamhambisa amakhoti bentshintshe beyenzeni benzeni kodwa akabotshwa ngenxa yokuthi ule mali. Umthetho kutsho ukuthi vele wona walungiselwa abantu abangela mali njengathi. Laba abantshontshayo abanemali zabo kuyaphonga ukubhulwa nje. Kuyafanana ko.
Hayi, siyabonga Nkomo ongena kuhlelo.
Hayi, ngiyajabula lami ukukuthinta namhlanje Nkomo. Ngiqiniselani ngiphuma ekhaya eKanyandavu.
Kungaphi eKanyandavu?
Elupane kanye Nkomo.
Hayi, emaphaneni.
Ye, emaphaneni nje. Ngiyabonga Nkomo.
Hayi, siyabonga mfowethu ngokungena kuhlelo. Maviyanzi nemtereri trikuno ku South Africa takatiza uwori ku Zimbabwe nenyaya yekuti vamunangagwa kuva pachigaro hanzi vakapinda necorruption. And still on that issue, we must say we have some breaking news from Malawi.
Malawi, very interesting news in Tunga.
Yeah, where the presidential elections were being disputed after kuvota kwavakaita last year. Saka, the Constitutional Court in Malawi has just annulled the result. Sebe umthetho andaba Constitutional Court uswetule isinqumo lamhlanje kubana impumela yokhetho lweMalawi lapho kwa wina khona umnumzana Peter Mutharika. He was re-elected, but hayi inkantolo ithi hayi ukhetho lolo kaluqhutshwanga ngemfanelo, ngokunjalo ama results kumele avekwe eceleni luqhutshwe kakutsha. Siza abanengi sizakhumbula ukubana kuke kwaba lo daba olufanayo eZimbabwe lapho babuchamisa abephikisa khona impumela. Kwayiwa emthethwandaba i-Constitutional Court yathi hayi ubaba uMnangagwa unqobe ngokuqondileyo ngakho kumele aqhubeke. Saka very interesting development there, Maf.
Yeah, tiri kutaura pano breaking news nawo dzatichangobva kutambira. Pari zvino ndedze kuti my elections kana kutsarudzo dzemumalawi idzo dzakange dziri kupikiswa nhasi zvaziviswa nedare reconstitutional court kuti pachaitwa sarudzo itsva nekuti varipo vamutarika ndo varipo handipari zvino vari kunzi ivo havana kufambisa sarudzo zvakanaka saka pachaitwa ipo sarudzo dzitsva. Tiri kuona muZimbabwe ndonyaya iri kunyanyonetsa umo MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vari kutiwo muZimbabwe zvinhu hazvina kufambiswa zvakanaka saka tikaona zvakare dzichienda kumadare nezvimwe zvakadaro asi muMalawi vazviita saka ndo zvimwe zvatichangobva kutambira pari zvino. Asi kune avo vari kupinda muchirongwa nhasi tiri kutarisa isu nyaya yehuori iri kunzi iyo iri kukanganisa upfumi hwenyika taona vechidiki veZANU PF kunyange vanga vari kuti zvavo vanga vakazvimirira vari kutaura zviri papfungwa pavo vachitaura ivo kuti pane varume vatatu vavadoma vavati havasi kufara nezviri kuitika vakuda kwashita Gwirei vatafadzwa Musarara navaBill Rotenberg vachiti varume vatatu ava vari kuita zveuori. Saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura ipo pano. Kana muchida kupinda muchirongwa munoziva zvekuita nyorai namba dzenyu. Tiri kuona panapa pana Senator Lillian Timvyose vanyora vari kuda kuti tivafonere regai tichaedza kukufonerai. Angela Magari ari kuti hello sister Mavi, I'm watching you, I'm here in Cape Town. Aiwa tinokuchingamidzai. Uyezve kunavo vese vari pano palive yedu tichange tiri kuedza kukubatai kuitira kuti mupindo muchitaura pfungwa dzenyu. Ntunga.
Asiye kuMalawi. I didn't see it coming. I'm honestly surprised.
I know. I mean, you know, that means that, you know, the law system, the judiciary is not compromised.
Indeed.
Really, because it's very rare in Africa to have a government which is told, no, you are illegal, you need to have fresh elections and for them to be ordered. Because we saw they took a very long time
indeed,
to come up
did.
With this decision, Antunga.
Aba Sanders Thomas, ngumsakazo we Studio 7, njalo sikuhlelo lwe-Live Talk udaba esingalo lamhlanje ngolwenkohlakalo. Sibonile abasakhulayo beZANU PF lamhlanje begcona umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana kulakwasheta Gwirei bathi nguye ingqungquthela yenkohlakalo ebulala umnotho welizwe. Abanye njalo bathi ngutafadzwa Msarara owe-Grain Millers Association kanye lomnumzana Bill Rotenberg oyenkampani ye-Green Fuel. Abathathu laba sizamile ukukhulumisana labo, ukuxhumana labo, kodwa sehlulekile. Sibone imbiko elisithumela yona kuFacebook lapha ekhasini le-VOA Indebele kulo Mluleki Mlisa. Uthi wena, these guys are point, salute them, ngazi ukuthi uthini lapho umlaleli. Msunduzwa Ndlovu, uthi wena mfuka nkomo linjani lapho emsakazweni lo sisi. Hayi siyaphila Ndlovu enkulu mavanzi tineva terere.
Hey, hello caller.
Hello.
Hey, tukutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na Edson Shumba ari ku Johannesburg, South Africa.
Taura yenyu vaShumba.
Inini ndinotaura nenyaya yavari kutaura yecorruption yekuti iyezvo vari kutaura kuti pane vanhu vatatu. Muri kutaura kuti vanhu vatatu ndo vakauraya nyika here? Nekuti vaifanira kutitaurira kuti vatange kubva kuna Mnangagwa najaji weConcord zvachidzika navo vose votitaurira nezvekuti haiwa iyava varume ava ndo vauraya nyika vari kuita corruption. Kana vachititaura kuti varume ava vatatu vauraya nyika ndo vava kusimudzira mutoro nenyaya yekuti vane ruvengo rwavo rwavanayopavari vasingatauri nenyaya iripo irioyekuti kubva kana vava vataura vachiti Mnangagwa nachief justice vose vachivajoji vachidzoka nezvigaro zvavo taikona kuvanzisa endi taikwanisa kuvajoina muhondo yavo asi nenyaya yekuti vataura nenyaya yekuti vatoto hatigoni kutaura chiti vari kutaura nezvekorapshen havasati vataura nezvavo.
Aiwa, tinotenda muve nezuva rakanaka.
Havasati vataura nezvavo. Kana uda kutaura nezvavo Mnangagwa nekuti vauraya nyika ndo vapedza nyika yese ode nyika ino yeZimbabwe yaurawa necorruption. Asi vacho vari kuita corruption havasiri kubata vanogobata kuti paita rengo.
Aiwa, tinotenda.
Corruption haitaura izvitaro. Chataizvo zvino zvaitika kumalau.
Ndozvatati kutaura.
Kana dai nyika yanga yakazvimirira, koti yanga yakazvimirira, isingajoinisi, isingaitisi corruption. Ingadai tichitaura nezvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizvizviz kune corruption kubva kumakoti atiti kutaura nezvazvo takutaura nezvazvo nekumalawu
aiwa tinotenda vashumba muve nezuva rakanaka regai titore vamwe nhare dzenyatsonzwika vashumba thank you so much we're hearing the Ntunga from vashumba he's saying although the youth might have done a good thing he believes that they should have started from the top from the constitutional court from the current president going down
Indeed.
And not just identifying these three but he says he's very very happy with the situation in Malawi saying that shows democracy where someone else is asking here on VOA Shona Josh Mad Altisimavi Malawi hanzi iko aiwa mukoma Josh zvaitika kuMalawi ndezvekuti dare reimomo reconstitutional court rataura iro kuti pachave nesarudzo itsva vabva vasendeka parutivi utongo huripo pari iye zvino vachiti paitwe sarudzo dzitsva
Timbobvunza hanzi we the new guest but timbobvunza vamugwadi hanzi va dropa phone
nhare ndofunga dzisikuita zvakanaka regai tiende hello my team viewers
makadiko
aiwa tiri wadi tinofara mapinda muchirongwa taura henyu kuti ndimani kuti vamwe vasingakuzivei vabva vakuziva itopinda hedu nenyaya
aiwa tinotenda zita rangu ndonzi senator Lillian Timvius ndiri senator wemidlands ndichigara kuzvishavane makadiko vateereri
senator ndisenator vakamirira ivo bato remdc yava Nelson Chamisa maamuri kunzwa zviri kutaurwa ipo pano munoona sei zvaitwa nevechidiki vezanupf ava nhasi
ini kuona kwandaita vechiduku ava vatumwa nevakuru vavo ndoona kunge pane kukonana konana kuriko saka vatumwa nevakuru vavo kungopa woningwo kuvatatu ava neti pane mukuru mukuru anofira kuti pamwe havanyatsoteererwa but problem iriko ndeyekuti corruption yehurumende iriko iyi yakatanga kare from Willowgate and yaone munhu achisungwa vanhu ava vagarisa muhurumende zvokutoti vanoba zvemhando yepamusoro chaizvo and vose hapana anokwanisa kuti uyu imbavha kana kuti uyu vose imbavha that is why the country is down to its knees nhasi nokuti vose imbavha asi ukaona votaurana kudai vanenge vatokona navo pachavo mumwe wofuna kuti nhinga asundisapota uri kusapota nhingi ndopaunoona manje mayuti aya otumwa kutaura izvozvo otherwise aiwa hapana hapana kana chinogadzirikapa vanhu ava vanofanwa kubvuma kuti veduwe 40 years down the line corruption tainyanya taaccumulata tatora because tikutaura kama vanhu vanodisapisa mabillions of dollars mabillionaires chiwali nhingirikiri vana vezimbabwe vachinonga svosve nemuromo saka vanhu ava mari yose yavanobaii handizivi kuti haikwani here haivakwaniri here because vane zvose mahelikopta nezvino nezvino saka isu ezimbabwe zitisu tiri kuchera and then wozotiitira izvi kuda kutotiitira zvinenge zvimasiri muhollywood kuti kwai ndoda kuita statement vanhu votoswera tita hanheno zvitataurwa ko statement yavakambotaura yavakanyatsomaina vakati mbofu vakati nhingi vakati nhingi vanhu ivavo vakaenda kupi vakasungwa here vanhu ivavo nokuti zvakamboitika kaizvi nhasi vazoedza vamwe vatatu ko vavava vakatanga handiti vavakataura list yavakaburisa iya tii takaitika ndiwo dambudziko rinoita kuti vanhu vehurumende ava yezanupf varambe vachiita nokuti as long as kuba kwako ne corruption kunoshandiswa kuti urambe uri loyal kune mukuru anditi because mukuru anenge akuti ukasangova loyal kwandiri mujere anditi saka ukachwa loyal chirako bekava okay havana basa kuti nyika yakugamba havana basa nazvo havana basa kuti izvozvi ndiri munga muzvipavane taundi yose haina kana upfu vanhu havaupfu zvavo anditi hakuna aye to go ina me senate asingakoreta upfu kunexo kana webasa ndiandikira upfu zvinoita here izvozvo havana kana basa nazvo task force iyoyo yakasetwazve ndoyakudya futi anditi vachibhadharisa vanhu vachinyoresa vanhu maadres iri ndisi hurumende masigo ndochokwadi
seneta imbobatai makadaro ipapo
ngavarove pasi titange patsva respect accountability nokuti there's even need everybody to the even children hatitanzvisiri kuti what's going on ngavangobva.
Okay,
Senator.
Thank you, Batai Makadaro. Timboenda kuna Mkoma Mgwadi. Mr. Mgwadi, is it possible for President Mnangagwa to be incorruptible when his advisor is corrupt as per ZANU-PF youth?
Come again.
I'm saying, is it possible for Mr. Mnangagwa to be incorruptible when his advisor, according to ZANU-PF youth, is corrupt? Zvinoitika here kuti vamnangagwa vave munhu akachena sezvo vechidiki vezanu vachiti chipangamazano chavo chiri kuita zveuori?
Zvazvinoreva ndezvekuti kutaura kwaita vakomana veyekiniki sezvandataura hakuna munhu anotendera uori kana kuti anofarira uori nochokutanga izvozvo yatiri tirikuzana ipapo asi pechitu panova panozoisa musiyano ndepokuti inini I cannot measure whether a said individual is corrupt or not because I'm not responsible for those statements vataura mashoko iwayo ndevamatuungamiri vanu vavo ende ndovane evidensi yavainavo uye ndovanoziva matanho avachatora kuti evidensi iyi iende pabandiko reanticorruption commission uye nekuprosecution nekwose kwose kwavataura kuti kana ari corrupt uchabatwa kuti ari corrupt because no one is above the law zvese izvi zvinoitwa saka hatingazomanyi it is too early for us then to measure to say the president appointed a corrupt person when that person has been convicted by a court of law or these cases have not been even brought before the court of law. Saka dei kuti atiri vanhu vakangwara taichimirira processes idzodzi dzose dzekuti kana zvirizvo sekutaura kwaita vakomana nyaya idzidzoiswa kumatare vanotongwa vatongwa kana vanhu vachizomeza president nekujaja kuti vanga vachishanda nemunhu anga aine huori zvinochizoonekwa kana matare dzinosi achinge atora mutumi. Chandokudawo kunyanya kusimudzira ndechekuti hazvibatsiri uye hazvina zvatinozvibatsira sevanhu vari kutambura nekuda kwezvirango zveupfumi sevanhu vari kutambura nekuda kwenhau dzemadzehuori idzodzo kuti titange kuzvipoliticisa kuti basa rakatindiro rine huori ratina vamborekeni vanga vari panapa vanga vatotanga kudisenda kuti haiwa mbc haina kana munhu wani ari kurapa mashoko akadaro akashata unless you telling us the world kuti the membership of the mbc is perhaps himself and his children and his wife ndo vaangakwanisa kuti account for their actions. The rest mapoliticians anongofamba nemusango achizvimirira. You don't even know kuti MPMDC ari kumasvingo ari kuitei kana kuti makandela aya ari kuitei. He has no information yakaita seiyoyo. Saka chinhu chakashata chinofanira kuti vanhu vemuzimbabwe vaavoid kumhanya kupoliticisa kana kumhanya kuisa zvematongerwo enyika ekuti a noble cause to fight corruption because everyone is a victim of corruption whenever it happens. Just like this function. But the problem inoitika ndekuti vanhu vanomhanyira kunozvipoliticisa voti bato rakadai ngariende bato rakadai nhau yokutongwa kwenyika inoi kuti ndiani mutungamiri wenyika haavhoterwi nekuda kwehuori kana nekuda unovhoterwa nemavhoti akawanda opinda pachigaro chenyika otungamiri kana paine anenge achiti vane huori otiunza kanyaya dzake ndo zvakamirira mapurisa izvozvo ndo zvakamirira veprosecution ndo zvakamirira matare edzimhosva ndo zvakamirira yani corruption commission uyai ni hai zvine zvinja munayo nokuti dzinguva tinenge tapesana nayo dzinguvawo pamwe vari vachizvitirira kuti vanhu vari mumazhiri saka nyaya idzidzi dzekudzidza dzichipatiri pabhedhero sezvaita kana zvaitwa pabhedhero kudai dzongwa dzionekwa kuti haazvishwa nganavo ari corrupt ani kuti haa bato rakati kana kuti vanhu inzi ngavaende kwakati haaiwa kana kuri kunzi kana vaindi vamunangabva havanganzi vaende kana kuti vasigaro nokuda kwokuti kune nyanya kana mbiri kana nhatu dziri kuita zvouoyo handizvo mashandiro anoita nyika izvozvo. Anyone who says that is simply showing that there is no understanding of statecraftness in modern day governance. Kutotadza kuzvisisa handiko kunoenda nyaya. Ngatibatei nauyo uori vanhu vanoita uori ngavasungwa asinei nekuti vane mututu wopi vanobva kuzanup s kana kuti vanobva kuNDC kana kunduu kana kunda ngavangobatwa vachiita matirongo hazvinei nokuti vakapfeka nhumbi dzakaita sei ngavangobatwa izvi zvokutanga kuvapa mapolitical parties kuti aaiwa ndekezvaanokadai hazvina zvazvinoshanda ngatibatirei dambudziko sezvariri zvakangofanana nekuindosaka mutora tinetaraninhauye zvirango zvoupfumi zvakare zvinova zviri kukonzeresa kuti kuti zvirango izvi nouori izvi zviri kukonzeresa kuti vanhu vatambure vanhu vashaye mabasa kana aite mishomo saka isi tiri kuti patai zvinhu izvi muzvitarise sematambudziko ari kukonzerewa munyika ari kusaka kuti kana aite mishoma vanhu vaite nhamo vanhu vashaye chokudya vanhu vashaye mari inoshanda vanhu vashaye mafuta uori hwohu dei mafuta anga achiuya muno munyika munomu zvakanaka pasina zvirango zvoupfumi handifungiri kuti pane munhu waizotengesa jerikeni remafuta dei mao zvirango zvoupfumi zvisipo handifungiri kuti kune munhu waizoti bhodhoro remafuta okudikisa ndindogani naro saka ndoritengesa mari inodhura bati zvose izvi tiri kusangana nazvo nekuda kwokuti pane arbitrage pane mamonopolies nekuti zvinhu zvishoma nyika haina capacity yekuita production saka nokuda vanhu vaakutora mukana asi hatisi kuvadifenda kana kuvaregerera vari kutora mukana iyoyo mishoma iripo kuti vaomesere zvivamwe hatisi kuenda vose ngavaende kutirongo naavo vanodedzerawo zvirango zvoupfumi kuti tisanga nemaproblems akadai ngavaendiswe kutirongo vanhu ngavasa kukonzeresa maproblems munyika hazvinende kuti vanobvadedidiipi kana mapurisa.
Thank you. The Senator Timvios uyakhuluma lapha umugwadi njalo abezano bathi lana kumele libambane labo kumkhankaso wokulwisana lenkohlakalo kodwa lina lithi ngeke lingene kulomzabalazo ukungani nxa lisithi inkohlakalo ibulala ilizwe kungani lingafuni ukubambana labo abezano PF kulimizamo.
Kutwani ngifuna ukukutshela iqiniso nganti mina ngithi ngathi ngimzwile khuluma lapha nganti uthi yena kulama-sanctions kulani lani nganti mina lapha ngisezisabane kutwani andathe ngibhoda ngibona ama-companies ama-Chinese abathatha yona abalimayo lokhu zichrom abayezichrom abayenzi gold the manufacturing all these things. Zimbabwe is a rich country, Botswana. We are rich. We got over 60 minerals. And that are very critical. The Chinese people are in the bush there. They have manufacturing coal. They are manufacturing gold. They are everywhere in the bush of Savane. Companies are there. Where is that money going to? Before we talk of sanctions, let's talk about our minerals. Where are they going to? And who made that deal whereby the Chinese can just take our money and go up with it? Who made that deal? Where is that money going to? Why are we poor today? It's because of the government of the day. They make bad deals and everything that is done. We are also talking about the Anti-Corruption Commission. To me, I'm going to rename it. It's the Anti-Loyal Commission. If you are not loyal, it's not about corruption per se. Because if it's about corruption, they have of the government at the moment, not only Nigeria as I speak. Half, it's not 3/4, it's not all. That is the truth. Let's tell each other the truth. Where is the money going? Where is the diamond money going to? Here the people are suffering. Where is the platinum money going to? Here so many people are suffering. Where is the coal money going to? We are suffering, okay? We are so clever and you guys need to talk about sanctions, and we don't want to talk about the things that we are facing in this country. Okay, is there an account? I want to understand. I'm asking this question in Parliament. She said, I want to know, that's for 2017, how much the Chinese companies contributed to the fiscal cash. And you know what? The question ended up falling away. No one really never came to answer that question. I am not even blaming the Chinese government, but I'm blaming our own people because of corruption. Somebody given maybe $10,000 and they give away all our minerals. They give these companies to do whatever they want. I am in the seven. You must see the holes. Our cows are falling in there. Our goat, everything in there, and they don't even fix the road. Guess what? They don't even buy anything. They do not support our business people. They even come with doors. They come with bricks. They come with nails. They come with everything. Mm. They don't buy anything from Zimbabwe. We will make those dead deals. It's the government. Face it, ladies and gentlemen. Face it, who made that? At least when you are making a deal and you want your people to at least benefit according to the constitution of Zimbabwe, we are meant to have implemented the devolution. And what it says is that you are Nipah Shemun Jimbo, Imo, do not find what to benefit our Gari, then Jimbo Yoyo. Has Chiazwa benefited? Has Vitavane benefited? And what of the city? The workers like crap, they control them, they underpay them. So what are we getting from them? Why not, if you are making good deals and you want your country to develop, why not tell these people that are taking our minerals to say, please build a school, please build a road, please build something for that community to benefit. But alas, not zero, nothing. So who makes that big deal? Before we cry sanctions, before we cry this, why don't we look at the elephant in the room?
Siyabonga, Senator.
That are not people-friendly.
Siyabonga.
We are tired of suffering. Make good deals. You don't blame anyone. And then when somebody is corrupt, guess what? In China, they hang them.
Siyabonga, Senator. Siyabonga. Siyabonga Senator Bamba njalo ke sibale imbiko yabalaleli la the thing about diamonds and gold that she's talking about vana tsenengamo vambo chema one nyayo yanzi izvicherwa zvedu zviri kubiwa vate abafana bezano amaji aligugu afana le diamond kanye le golide kuyantshontshwa kula mankampani abathi ayagebha esuke khonapho sethatha sitshaya phansi yonke imali etholakalayo khonapho ayingeni kugovernment yinkohlakalo ebeikhulunywa izane nale
aiwa ichokwadi apo tanga tiri kunzwa Senator Timvyosi vachichema chema vachiti ivo nyaya imwe iri kunyanyonetsa ndeyekuti zviro madhiri akaitwa nehurumende nyanya nemachinese haana kumira zvakanaka vari kuti ivo kunzvimbo yavari kuzvishavane vari kutosangana nedzimwe nzvimbo kwakatyerwa hatingazivi kuti migodhi here kana kuti chii muri kuwira mombe nezvimwewo nenyaya yemadhiri ari kuitwa uyezve vari kuti ivo vekuchina vakauya vari kuita mabhizinesi imomo havagadzire marodha havaite nezvakawanda asi ndiri kunzwa ntunga achiti ivo vakomana vezano PF vechidiki vataurawo nenyaya iyoyo yezvicherwa kuti zviri kubiwa munyika asi regai tiende kuna kola hallo kola hallo ehe asi tombodzimai redhiyo yenyu ikoko Ya taurai tinzwi. Tukutaura nani uye zvemukupi?
Mutari na friendi kwanda ndimura kunzeri munotro.
Taurai tinzwi.
Panyaya dziri kubiwa kwemari dzine vanhu mukati vanoshanda muhurumende. Ndiri kuchirechedza kuti zvaitika last year pane Ignatius Chombo yakazopedzera iyo vakazombosundwa vakasundwa vakaisei yangozi zvizivo zvabve yakadaro endi iye kuti iyo kuti vanhu vatatu vasunda iyoyi ichangopera seyangoti zvizvi.
Aiwa mashoko makukutu tinokutenda ichaizvo.
Tinotenda.
Rikaitende kuna vatafadzwa.
Anzi tina tinemwe mutereri zvakare. Kutwasino siziva ecinweni. Kunjani siziva?
Yapila baba.
Yeah, akusipa umbono wako.
Umbono wako kuna nhaku baba. Ivane liti hulumende salikina usimipi. Achi uzanipie.
Usimipi wae ngono kule zanu.
Nishamakindi. Nishamakindi wadwa nye mpupu. Waki nye 100 days Zimbabwe ya kisigla. Uwe laiki kutuka chukuruzi ule Zimbabwe. Ube na mpani.
Kotu ngatu usimipi wae ngono kule zanu ini sizivu.
Gakuru gakuru ngabe singene Britain.
Ya Smith wayemubi wayebulala futhi kwedlulizana nxa ibulala.
Sina ike sasizithuta samzondeli igayiwa namhla masimethu ngamagorenga.
Hanzi nemterere zanu hanzi Smith akanga ashitonga zviri nani kune zanu PF ameno.
Ndakanchipokana
naye apo ameno.
Negatisiko kuna vamugwadi. Vamugwadi, manzwa zvataurwa naSenator Timvius uyezve nemuterere ari kubva uyu kutaura.
That was just rubbish. That was just rubbish what she was talking about. That's what I'm not so much worried about her performance in that Senator because I think she's just hyperbole and much ado about nothing. You can't, you know, your assertion that we cannot talk about sanctions because we have corruption is completely, it's stupid and serious because you can't
say that. I want to
talk about this. I was. The most important thing that we must be able to understand is that she must sober up in a dietrich. You can't say we cannot talk about sanctions because there is corruption. Okay? That is, and I must reiterate, that is completely, you know, hypothetical and high sounding nothing anyway. Because I have said we have twin problems in this country. The MVC will not talk about sanctions because they were complicit in their invitation. They cannot talk about sanctions because they have been going globe-trotting around the world campaigning for those sanctions to be maintained. They have incapacitated those institutions which you are talking about, the Anti-Corruption Commission, the Zimbabwe Republic Police, the justice system. All these institutions have been incapacitated to fight corruption effectively as much as they should do because they do not have adequate facilities and resources in order to carry out this fight across the length and breadth of the country. They cannot talk about it. Now she is singing songs to praise Western investors and trying to attack the Chinese. Did anyone stop Americans from investing in Zimbabwe? No. Did anyone stop the British from investing in Zimbabwe? No. Did anyone stop the Scandinavians from investing in Zimbabwe? No. But they have rather chosen to invest in a stupid political outfit called the MDC, which they are pampering with money to destabilize this country. And then she starts crying foul about the Chinese investing in Zimbabwe. What is the problem with that?
Okay, Mr. Mgwadi.
She must drop the agenda.
Time is not on our side, Mr. Mgwadi.
Corruption does win a political outfit. I must make this record. Corruption does not win.
Thank you, Mr. Mgwadi. Our time is really running out, unfortunately.
And we must say that, we must reiterate that we don't allow insults on this platform. Mr. Mgwadi, you know, kept on saying stupid, blah, blah. We discourage such a kind of language here on Studio 7.
Yes, and Tunga, and people are still asking about the breaking news from Malawi. If you can just, I'm not sure where you were reading it from, but...
It's everywhere, BBC, VOA, everywhere. Umteto ndaba we Malawi ute umongameli mtarika kaketuanga ngemfanelo ngako. Result, impumela yoketo luka mongameli. Isifakwe eceleni sokuzaqutshwa uketho olutsha. That's the breaking news from Malawi.
Vese vanga vari kubvunza zvekuMalawi zvaitika zvanga zviri zvekuti sarudzo dzakuitwa patsva asi nyaya yedu yatanga tiinayo huru nhasi yanga iri yehuori uri munyika saka tanga tiri kuti isusu tichitaura zvanga zviri kutaurwa nevezano PF. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muno muWashington. Ntunga
neni Ntunga Milinkomo si city has been in njalo kuhlelo olufanayo la kwezinye inhlelo zethu kusasa.